Sound the big thing there. Yo, K-Chops.
Ndichi rikuno ndikufamba nenyi.
We have been turning.
Kufunga tangu unogara zvako.
These are the real tapachuna.
Kunyangwe uri kure zvemakore.
Ndakapikira kwane munhu wangu tichengetedze ikoko mumwe wangu tatinoita tiri vaviri ngatsaudza vanhu zvinoita ndikutsvake mangwanani pafoni nindazopa kana nichiti ndiwe wakatora moyo wangu bva wauloka hapana pandinokuitira kumbo mumba kukumba zvese zvese kumba kumba nezvese zvonondiitira lula lula kusvika tachembera kumakuva. Makore atatipisa chidana na kudirisa kuchaita here.
Yeah. Kana rudo racho ruchidhaka ndabvuma ndadhaka bere. Hey. Chero uri kure koko pauri ndipo pavachanchere.
Hapana vachanvisa pazvinhu zvacho. Ndomira ndiri ndega ndini munhu wacho. Ndinonzwa